Ndiri kufunga kuzviuraya. Bhaibheri rinogona kundibatsira here?
Minduro yeBhaibheri.
Ehe, Bhaibheri rinobva kuna Mwari anonyaradza vakaora mwoyo. 2 Korinthians 7:6. Kunyange zvazvo Bhaibheri risiri bhuku rezveutano, rabatsira vakawanda kuti vakunde pfungwa dzekuzviuraya. Mazano aro anogona kukubatsirawo. Bhaibheri rinopa mazano api?
Udza vamwe zviri mupfungwa dzako.
Zvinotaurwa neBhaibheri. Shamwari yechokwadi ine rudo nguva dzose, uye ihama inoberekerwa kubatsira pakunenge kuine kutambudzika. Zvirevo 17:17. Zvazvinoreva, tinoda kubatsirwa nevamwe kana tiine zviri kutishungurudza. Kana ukasaudza vamwe, ucharamba uchiremerwa. Asi ukaudzawo vamwe, unogona kurerukirwa uye kutova nemamwe mafungiro ari nani. Edza izvi, taura nemumwe munhu nhasi, zvimwe weukama kana kuti shamwari yaunovimba nayo. Unogonawo kuita zvekuvanyorera tsamba. Mashoko emuzasi anoti, kana ukaona pfungwa dzekuzviuraya dzanyanya kusimba uye pasina munhu waunokwanisa kutaura naye, fonera vezveutano, vakadzidziswa kubatsira vanhu vane dambudziko rakaita serako. Ndipo panoperera mashoko emuzasi. Enda kunoonekwa kwachiremba. Zvinotaurwa neBhaibheri. Vanhu vakagwinya havadi chiremba, asi vanorwara vanomuda. Mateo 9:12. Zvazvinoreva, kana tichirwara, tinofanira kuenda kuchipatara. Pfungwa dzekuzviuraya dzinogona kunge chiri chiratidzo chekuti une zviri kukushungurudza. Haufaniri kumbonyara nazvo, nekuti chirwere chakafanana nezvimwewo zvirwere. Kushungurudzika kunogona kurapika. Edza izvi, kurumidza kuenda kuna vana chiremba vanogona kuita basa iri. Yeuka kuti Mwari anokuda. Zvinotaurwa neBhaibheri. Shiri duku shanu hadzitengeswi nemari mbiri dzisingakoshi here? Asi hapana neimwe yadzo inokanganwika pamberi paMwari. Usatya, unokosha kupfuura shiri duku zhinji. Ruka 12:6-7. Zvazvinoreva, Mwari anokukoshesa. Unogona kunzwa sekuti uri wega, asi Mwari ari kuona zvauri kutarisana nazvo. Anokuda, kunyange kana wava kunzwa sekuti hapana chaucharamira. Haiwa Mwari, hamuzozvidzi mwoyo wakaputsika nowakapwanyika. Inodaro Psalm 51:17. Mwari anoda kuti urarame nekuti anokuda. Edza izvi, pane umbowo huri muBhaibheri hunoratidza kuti Mwari anokuda. Verenga chitsauko 24 chebhuku rinonzi Swedera pedyo naJehovha. Nyengetera kuna Mwari. Zvinotaurwa neBhaibheri. Kanda kuzvidya mwoyo kwako paari nekuti iye ane hanya newe. 1 Petro 5:7. Zvazvinoreva, Mwari anoda kuti umuudze zviri kutsikwe mwoyo wako. Mwari anogona kuita kuti ugadzikane mupfungwa uye uwane simba rekuramba uchitsungirira. Ndiyo nzira yaanoshandisa kubatsira vaya vanouya kwaari vachida kubatsirwa. Edza izvi, nyengetera kuna Mwari nhasi. Shandisa zita rake rekuti Jehovha uye muudze manzwira ako. Mukumbire kuti akubatsire kutsungirira. Ramba uchifunga nezvetariro iri muBhaibheri yeramangwana. Zvinotaurwa neBhaibheri. Tariro iyi tinayo sechinhu chinotsigisa mweya, ndeyechokwadi uye yakasimba. Vahebheru 6:19. Zvazvinoreva, matambudziko awiinawo anogona kuita kuti unzwe sekuti uri kukandwa uko neuko sezvinoitwa chikepe chinenge chiri mugungwa, asi tariro iri muBhaibheri inogona kukutsigisa. Tariro iyi hachisi chinhu chekuda kungofadzana, asi ivimbiso yaMwari yechokwadi yekuti achabvisa zvese zvinoita kuti tishungurudzike. Edza izvi, kuti unzwe zvakawanda nezvevimbiso iyi yaMwari, verenga chidzidzo 5 chebhuku rinonzi Mashoko akanaka anobva kuna Mwari. Ita chimwe chinhu chinokunakidza. Zvinotaurwa neBhaibheri. Mwoyo unofara unorapa. Zvirevo 17:22. Zvazvinoreva, kana tikaita zvinhu zvinotinakidza, kushungurudzika kwatinenge tiinako kunotanga kuderera. Edza izvi, ita chimwe chinhu chaunofarira. Semuenzaniso, teerera nziyo inokunakidza, verenga chimwe chinhu chinokurudzira, kana kuti imboita chinhu chinokuvaraidza. Unogona kuwedzera mufaro wako kana ukaita chimwe chinhu kuti ubatsire vamwe kunyange zvinhu zvidiki. Chengetedza utano wako. Zvinotaurwa neBhaibheri. Kurovedza muviri kunobatsira. 1 Timothy 4:8. Zvazvinoreva, ita maexercise, wana nguva yakakwana yekurara uye idya zvinhu zvine utano. Edza izvi, imbofamba-famba kana kwema minutes 15 chete.
Yeuka kuti mafungiro auinawo uye zvimwe zvinhu zvinogona kuchinja muupenyu. Zvinotaurwa neBhaibheri. Hamuzivi zvichange zvakaita upenyu hwenyu mangwana. Jakobho 4, verse 14. Zvazvinoreva, dzimwe nguva dambudziko riri kukushungurudza, kunyange raunoona sekuti hariperi, rinogona kupera. Kunyange ukaona sekuti dambudziko rako harifi rakapera, ziva kuti zvinhu zvinogona kuchinja. Saka tsvaka nzira dzekuti zvinhu zviite nani. Dambudziko rako rinogona kuchinja nekufamba kwenguva, asi kana wazviuraya hapana chichachinja. Edza izvi, verenga nhoroondo dzeBhaibheri dzevanhu vakamboshungurudzika zvekushuva kufa, woona kuti zvinhu zvakazochinja sei muupenyu hwavo, kakawanda kacho nenzira dzavaisambofungidzira. Chimbonzwa nezvemienzaniso inotevera. MuBhaibheri mune here vanhu vaimboshuva kufa? Bhaibheri rinototaura nezvevamwe vaiti, kufa kuri nani. Mwari haana kuvatsamwira, asi akavabatsira. Ndizvowo zvaanogona kuita kwauri. Eria. Aiva ani? Eria aiva muprofita ainge akashinga, asi akamboorawo mwoyo. Jakobho 5, verse 17 inoti, Eria akanga ari munhu aiva nemanzwira akafanana needu. Nemhaka yei aida kufa, Eria akambonzwa ari ega, achitya uye asingabatsiri. Saka akakumbira kuti, Jehovha, chindiurayai henyu. 1 Madzimambo 19, verse 4. Chii chakamubatsira? Eria akaudza Mwari zvaaifunga. Mwari akamukurudzira sei? Mwari akamuratidza kuti aimuda uye akabva amuratidza simba rake. Akamuvimbisawo kuti akanga achiri kuda kuti aite basa rake uye akabva amupa munhu aimubatsira pakuita basa. Verenga nezvaEria. 1 Madzimambo 19, verse 2 kusvika ku18. Jobho. Aiva ani? Jobho murume ainge akapfuma, aishumira Mwari akatendeka. Nemhaka yei aida kufa? Upenyu hwaJobho hwakaerekana hwachinja zvinosiririsa. Akarasikirwa nezvinhu zvake zvese. Vana vake vese vakafira munjodzi. Akarwara nechirwere chairwadza zvikuru. Vamwe vakazopedzisira vava kumuti pane zvaakaita zvakanga zvava kumudzokera. Jobho akati, ndinosema upenyu hwangu, handidi kuramba ndichirarama. Jobho 7, verse 16. Chii chakamubatsira? Jobho akanyengetera kuna Mwari uye akataura nevamwe. Akakurudzirwa neshamwari yaimuda yainzi Erihu, iyo yakamubatsira kuti ave nemaonero akanaka. Chinonyanya kukosha ndechekuti Jobho akabvuma kutsiurwa uye kubatsirwa naMwari. Verenga nezvaJobho. Jobho 1, verse 1 kusvika ku3, 13 kusvika ku22, 2, verse 7, 3, verse 1 kusvika ku13, 36, verse 1 kusvika ku7, 38, verse 1 kusvika ku3, 42, verse 1, 2, 10 kusvika ku13. Mosesi. Aiva ani? Mosesi aiva mutungamiriri wevaIsraeri uye muprofita akatendeka. Nemhaka yei aida kufa? Mosesi aiva nebasa rakakura, aigara achingotsoropodzwa uye ainzwa asisina simba rekuenderera mberi. Saka akachema kuna Mwari achiti, ndapota, ndiurayei henyu. Numeri 11, verse 11 ne-15. Chii chakamubatsira? Mosesi akaudza Mwari zvaimunetsa. Mwari akabatsira Mosesi nekumurerusira basa raaiita. Verenga nezvaMosesi. Numeri 11, verse 4 kusvika ku6, 10 kusvika ku17. Mavhesi api anogona kukubatsira kubvisa pfungwa dzekuda kuzviuraya? Mavhesi anoratidza kuti Mwari anokuda. Jehovha ari pedyo nevaya vakaora mwoyo. Anoponesa vaya vakasuruvara. Pisarema 34, verse 18. Pandakawandirwa nezvaindidya mwoyo, makandinyaradza uye makandizorodza. Pisarema 94, verse 19. Mavhesi anoratidza kuti Mwari anonzwisisa kurwadziwa kwako. Makaona kutambudzika kwangu, munoziva zvinondinetsa mumwoyo mangu. Pisarema 31, verse 7. Pakutambudzika kwavo kwose, naiyewo akanga achitambudzika. Norudo rwake netsitsi dzake akavasimudza. Isaya 63, verse 9. Mavhesi anoratidza kuti Mwari anoda kuti uswedere pedyo naye, wonyengetera uchimuudza zviri kutsikwe mwoyo wako. Musazvidya mwoyo pamusoro pechinhu chero chipi zvacho, asi muzvinhu zvose, kukumbira kwenyu ngakuziviswe Mwari nokunyengetera. Uye rugare rwaMwari runopfuura kufunga kwose, rucharinda mwoyo yenyu nesimba renyu rekufunga. VaFilipi 4, verse 6 ne-7. Swederai pedyo naMwari, uye iye achaswedera pedyo nemi. Jakobho 4, verse 8. Mavhesi anoratidza kuti Mwari anogona kukupa simba. Ndine simba rekuita zvinhu zvose nokuda kwaiye anondipa simba. VaFilipi 4, verse 13. Usatya, nokuti ndinewe. Usatarira tarira, nokuti ndiri Mwari wako. Ndichakusimbisa, chokwadi ndichakubatsira. Isaya 41, verse 10. Ungaita sei kana shamwari yako ikati, kufa kuri nani? Usafunga kuti ari kutamba. Kurudzira shamwari yako kuti itaure zviri kuinetsa. Vanhu pavanotaura zviri kuvanetsa, kakawanda kacho pfungwa dzekuzviuraya dzinogona kumbobva. Teerera uchimunzwira tsitsi. Kurumidza kunzwa, unonoke kutaura. Jakobho 1, verse 19. Ziva kuti kushungurudzika, kunogona kuita kuti munhu ataure mashoko ekuvhurumuka. Jobho 6, verse 2 ne 3. Saka kana shamwari yako ikataura chimwe chinhu, isina kufunga, usakurumidza kutsamwa. Munyaradze. Bhaibheri rinotikurudzira kuti, taurai zvinonyaradza mweya yakaora mwoyo. 1 vaTesaronika 5, verse 14. Usatarisira pasi dambudziko reshamwari yako. Bvuma manzwiro ake, uye zviri kuita kuti anzwe saizvozvo. Udza shamwari yako kuti unoida zvikuru. Mukurudzire kutsvaka rubatsiro. Zvirevo 13, verse 10 inoti, uchenjeri ndehwevaya vanotsvaga mazano. Kana shamwari yako iine dambudziko reurwere hwakakura, mukurudzire kuti aende kwachiremba. Pfungwa dzaainadzo dzekuzviuraya dzinogona kunge dzichikonzerwa nekurwara kwaari kuita, saka mukurudzire kuenda kwachiremba. Unogona kutomuperekedza kana achida. Muratidze rudo. Bhaibheri rinoti, shamwari yechokwadi ine rudo nguva dzose, uye ihama inoberekerwa kubatsira pakunenge kuine kutambudzika. Zvirevo 17, verse 17. Haukwanisi kubva watobvisa pfungwa dzekuda kuzviuraya mupfungwa dzeshamwari yako. Asi kana ukamuratidza rudo uye kuti unoda kumubatsira, zvichaita kuti akwanise kutsungirira uye anogona kutanga kuva nemaonero akanaka. Ndodii kana ndakamboedza kuzviuraya? Zvinonzwisisika kuti unogona kunzwa uchizvipa mhosva kana kuti uchinyara. Unogona kunzwa sekuti hapana munhu angambogona kunzwisisa zvakaita kuti ude kuzviuraya kana kuti kushungurudzika kwauri kunzwa. Bhaibheri rinoratidza kuti hatikwanisi kunyatsonzwisisa manzwire evamwe. Rinoti, mwoyo ndiwo unoziva zviri kuurwadza. Zvirevo 14, verse 10. Saka kunyange hama dzingatinyaradza, kunyaradza kwavo kune pakunogumira. Asi ziva kuti hausi wega. Mwari anoziva mwoyo wemunhu. Jehovha anoziva zvingava zvakaita kuti unzwe sekuti hapana chimwe chekuita kunze kwekuzviuraya. Anonzwisisawo zvauri kunzwa iye zvino. Izvo zvinosanganisira kuzvipa mhosva uye kunyara. Kunyange zvazvo Mwari achikoshesa upenyu zvikuru, akagadzirira kukanganwira vanhu vakambova nepfungwa dzekuzviuraya. Anoziva kuti vanhu vanoedza kuzviuraya vanenge vasingadi kufa, asi vanenge vachingoda kuti marwadzo ava apere. Saka Jehovha anogona kutibatsira, kunyange kana mwoyo yedu ingatipa mhosva, nokuti Mwari mukuru kune mwoyo yedu, uye anoziva zvinhu zvose. 1 John 3, verse 19 ne 20. Ndi baba vengoni huru kwazvo, uye Mwari wokunyaradza kwose. 2 Vakorinde 1, verse 3.